manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo ndira 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chandinoziva ndocho kuti hurukurei dzakatobetsera kuti vanhu vasaiva apply revachipaku vari muZimbabwe zvazviripo pama conditions avo. Mabhengi mukatarira Capitec uko zvino yakatonyorera vanhu kuti havachavhari maaccount.
Vanhu gumi nevatatu vofa neCovid-19 mukutanga kwegore ra2022. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu voenderera mberi neurongwa hwekuti zvarwa zveZimbabwe zviri kushanda kuSouth Africa zvisaomeserwe nehurumende yenyika iyi.
Zvakataurwa nezeki zvinhu zvakati kachikamadza zvikuru zvekuti vashomanana ndivo vakanyoresa kuvhota mugore ra2021. Isu seboka reproject 263 takanyoresa vanhu vakati wandei kupfuura avo vari kutaurwa nezeki.
Mamwe masangano evechidiki ari kunyoresa vavhoti anoti vamwe vakanyoresa havasi kuwanikwa pagwaro revavhoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti mukutanga kwegore ra2022 vanhu gumi nevatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna 2019 vave zviuru zvishanu negumi nevanomwe kana kuti 5,017. Vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 955 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru mazana maviri negumi nevana zvine mazana maviri negumi nevana kana kuti 214,214. Vanhu vabaiwa nomba yekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru zana nemakumi maviri nemapfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemaviri kana kuti 4,129,952. Vanhu vabaiwa nomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru zana nemakumi mana zvine mazana matatu nemakumi mana nemashanu kana kuti 3,140,345. Vanhu vabaiwa nomba katatu zvikuru vanoshanda muzvipatara vakwegura nevamwe vane zvirwere zvinovaisa munjodzi yekurwara zvakaipisisa vakabatwa nechirwere cheCovid-19 ichi vave zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi maviri nematatu kana kuti 5,623. Bazi rezveutano rine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti inyatsoshanda zvakanaka. Vemuzinda weZimbabwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa vari kuenderera mberi vachiita hurukuro nehurumende yeSouth Africa kuedza kuti iwedzere nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvirambe zvichishanda pasi pemagwaro eZimbabwe Exemption Permit. Dare remakurukota muSouth Africa rakazivisa kuti magwaro aya ainge osvika kwamvura yacheka makumbo uye painge pasina urongwa hwekuti arambe achishandiswa muSouth Africa. Hurumende yeSouth Africa iri kushorawo mamwe masangano ari kumirira zvarwa zveZimbabwe ari kuendesa kumatare edzimhosva asi achitadzawo kubudirira achida kuti zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvinzi zvave zvizvarwa zveSouth Africa. Muguziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wezvemutemo musangano reImmigration Advisory for Southern Africa vaGabriel Shumba.
Hurukuro dziri kuitika pakati pehurumende yeSouth Africa nemasangano anohwira kodzero dzavanhu ende ndinoziva kuti embassy yeZimbabwe somuenzaniso iri kuitawo hurukuro neSouth Africa. Saka pane zvakawanda zviri kuitiwa asi hazviwanzi kushambadziwa pasocial media kana kuti mune fenyuro.
Asi dziri kubatsira here hurukuro idzi?
Chandinoziva ndocho kuti hurukuro idzi dzakatobetsera kuti vanhu vasa iva apply here vachibva ku vari muZimbabwe zvazviripo pama conditions avo. Mabhengi mukatarira Capitec uko zvino yakatonyorera vanhu kuti havachavhari maaccounts. Asi tinoramba tichinyunyuta nyaya yekuti pane mabasa akawanda ava kudzinga maZimbabwe enzi achiti mapemits enyu apera 31 December 2021. Ndosaka hurukuro dziramba dzichinda mberi kuti pa grace period ye 1 year kubva December kusvikira gore rinotevera vanhu vangawana here chimwe chinhu chavangashandisa kuti vasasungwa vakwanise kuratidza kumabasa nekumabank.
Asi hamuna kuodzwa moyo here nedanho redare remakurukota remuSouth Africa?
Hatina kuora moyo kuramba tichinyengerera kuti South Africa iwedzere mamwe makore avanhu vari kugara muno. Vakati ivo vari kuwedzera nokuru vanhu vaapply rema mainstream permits. Asi tinowana kuti pane zvigozhero zvakawanda zvikuru zviripo. Kana uchida kuapply ra for example general work permit somuenzaniso, unoyi unofanira kubudisa tsamba inobva ku Department of Labor inenge ichitaura kuti sei employer wako akutora asingatori mu South African. Ukaenda ku business permit kune mari dzinodiwa kunoyato wa 30 million kuti uratidze kuti une 30 million ma account netsamba inobva ku Department of Trade and the Industry yokuti business rako riri viable zvakadai zvikadai. Saka zvimwe zvakawandisa zvatiri kugwisana nazvo. Ndosaka tisina kutoenda kuma holidays nokuti tiri kugwisa zvinhu izvozvo. Plus hapana pari kunyatsoratidza kuti pane yatingati clarity kuti zvinhu izvezvizvi hazvicha apply here kune vanobva kuZimbabwe kuZimbabwe exemption permit nokuti airi special permit. Saka vanhu vazhinji havakwalify pazvinhu izvi. Ko tinyango kati wewe munhu asa apply ari kuZimbabwe asi general work permit nemamwe mapermits zvichida police clearance yokuZimbabwe uri kungoita sekuti uri kumanikidza munhu kutsokera kuZimbabwe. Izvi
zvine dambudziko reizvi?
Pamwe haana mari, pamwe haana mukana pabasa zvokuti akwanise kuinda ikoko. Saka pane zvinhu zvakawanda zvatiri kuita asi chandoda kungosimbisa kuti vanhu vazive ndichocho chokuti hurumende yeSouth Africa Minister Motsoaledi veHome Affairs vakati hapana chati chachinja pa announcement yatakaita yekuti mapemits anopera musi wa 31 December 2021. Vanhu saizvozvo vanofanira kutanga kuto apply.
Ko kana wadya manonoko?
Ana usina hako kutanga kuapply uko zvino asi une mukana wekuapply panenge pane grace period kusvikira panopera gore.
Mukuru wezvemutemo musangano reimmigration advisory for Southern Africa advocate Gabriel Shumba vari parunare muPretoria. Imwe nengo yebato rinopigisa reMDC Alliance vamakomborero aruzivishe rakapedza Kisimusi negoredzva vari muhusungwa sezvo vachuchisi vehurumende vari kutsika madziro kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso pamosva dzekuratidzira dzavari kupomerwa. VaRuzivishe vave nemwedzi mupfumbamwe vari muhusungwa. Vakange vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudare remagistrate vachinzi vakatadza kuenda kudare iri kunyangwe hazvo vakataura kuti vainge vasangana nemwe munhu ainge aine chirwere checovid-19 zvakatambirwawo kana nedare repamusoro. VaRuzivishe vakapiwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso nemusi wechitatu asi havana kubuda sezvo vaine dzimwe nyaya dzakawanda dziri kumatare. Rimwe rimagweta avo vari mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti vane urongwa hwekuendesa mapepa kuda redzimhosva mangwana kuti vaRuzivishe vaburitswe muusungwa.
Panyaya yamakomborero aRuzivishe ndakaaprochwa nehama dzake naiye vanga vatata ikumbira kuti mubatsire anga ane nguva mwedzi mupfumba mwe 9 months ari mujere. Saka vaida kuti ndingotanga kutorawo nyaya kubva payanga yakasirwa nemalawyers ake ana obeisha. Saka ndindakazochitora mapepa ekuti anga ndakatora last week ekuti tiapply bail. Ndandakangopiwa mapepa ekuti pane anga akatorerwa bail akabvisirwa bail. Saka ndiye aita ifunga time iyo kuti ndochete nyaya yanga iripo kuti achibuda. Saka zvakaitwa izvozvo tikaenda ku High Court tika kwanisa kuti zvifambe zvakanaka akapiwa bail iroro.
Kose asina kubuda sezvanga zvakatarisirwa neveruzhinji.
Tazobva ku High Court abuda ipapa ndazodzwa kwakunzi aiwa une imwe nyaya badhari sina kuita urirwa iyoyo yanga akazwi futi hapiwi bail nenyaya yayo. Saka ndonyaya yatakuchitarisa tichapiwa mapepers acho ndichaibata futi iyoyo kuenda kuti anopiwa bail.
Mutungamiri webato rinopikisa National Constitutional Assembly muzvinafundo Love Mo Maduku vanova zvakare Gweta vari parunare muHarare. Vanhu vanomwe vakafa nezuro munjodzi yemugwagwa wemasvingo Topora, vamwe vashanu vakakuvara. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati muchairi wemotokari yeNissan Caravan ainge akatakura vanhu gumi nemumwe akabuda mugwagwa ndogurovera pamuti. Mitumbi yevakafa ava nevakakuvara yakaendeswa kuchipatara chemasvingo. Mapurisa mavhiki apera akazivisawo kuti mugore ra2021 kwakaitika njodzi dzakawandisa pamazuva ezororo rekisimusi zvichienzaniswa negore ra2022. Uye huwandu hwevakafa munguva iyi hwakawedzera nevanhu gumi nemumwe kubva pamakumi matanhatu nematanhatu 66 muna 2020 kusvika pamakumi manomwe nemanomwe kana kuti 77 gore rapera. Mukuzeya nyaya dzenjodzi mumigwagwa, tabata vanokokera sangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Chekutanga mamirire aitawa mugwagwa yatinoti road engineering, mugwagwa imwe yashata nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana, uye zvakare vamwe vachairi vari kuchaira vakadhakwa zvikuru, vanotora zvinodhaka, havasi kuongororwa vachitanga basa kuti vamwa wavo werudzi kana kuti chikero chehwawa wamwa wakamira sei nemabrutalizer. Ndiyo chimwe chechikonzero zvakare, vamwe vaane dambudziko rekusationei pamugwagwa vanenge vane zvirwere zvavanenge vainazvo.
Ko zvinenge zvabva kupi zvirwere izvi?
Vanenge vadevelopa, zvinozoita kuti tsaona dzikonzere dzivako zvikonzere tsaona. Vamwe imisjudgment imwe nekuti imwe inenge iringo hamani kuti tingaiti peer pressure here pamugwagwa kuti munhu anyatsoona kuti ari kuda kuovateka. Paruda kuvhatikira pacho pa continuous line hapatoite pamupedyo nebridge chepo chepo hapatoiti. Unoona munhu achida kuvhatika convoy motikari dzakawandisisa kuti papasi pa street line kuti papari street kuti anenge achiona zviri mberi kana anenge ada kungopfuura kuda kungovhatika chete. Munguro yatakaita ndizvimwe zvatakaona zvikuru kuti munhu anenge achimhanyira kuda kuti akaenda kuzokasika kudzoka futoita imwe trip. Handizive kuti vanhu ava vari kupuwa madzimatagets here kana kuti zviri kufamba sei pamugwagwa. Mumwe anenge ari mutyairo 1 anotyaira makiromitas akawanda, panhu panofanira kunge pane vatyairi vairi, mune munhu achityaira asingazouri. Saka pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti tsaona dzinge dzichiitika pamugwagwa. Tikada kungoonawo futi zvakare pamugwagwa ipapo panyanya uhuri futi.
Zvii zvinenge zvichiitika?
Vanhu vanenge vachingoita makrawa kungobhadhara bhadhara kuburitsa mari vachichorwa mutemo vachinyatsoona kuti motikari idzi hadzikodzeri. Uhuri ndiwo hwanyanya pamugwagwa ipapa panyaya dzekuti mota inongopinda ichinyatsotoonekwa kuti haina zvikwanisiro inondongosiya mari krawa. Sebesangano rePassengers Association ndozvimwe zvatiri kuongororawo kuti chii chingade kuitwa, uye zvikwanisiro vanochengetedza mutemo.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Singo kuwaniswa motikari dzinoitawo mapatrols mahighway, kuwaniswawo kana kuti matende chaiwo chaiwo akawanda nekakuti matoilet chaiwo chaiwo. Vanoshupika vanhu ivavo, unoona vachipemhawo munzira imomo. Kudhara vaichimbopuwa maresheni, but izvino zvavachapuwe maresheni kuti vaende paextend sinyong wacho, unoona vachitohaika chekumotikari dzevanhu. Saka zvinhu zvinorwadza zvikuru, uye zvikwanisiro zvepid vava nemishini yezvino zvino vatutswawo zviri nani pabasa ravo nekuti tikuona kuti zvinhu zvacho zvikuramba zvichingoderera.
Vanokokera mabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reparamende muCape Town, South Africa rinonzi ratsva nemoto waparadza chimwe chikamu chadonha denga moto usati wadzimwa nevanodzima moto veFire Brigade mushure mengo yakareba. Asi mushure mekushanyira dare iri mutungamiri wenyika ya South Africa Basiru Ramaphosa vati basa reparamende richaenderera haro mberi asi ichitarisirwa kumboshandisa chimwe chivakwa. Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinoti kuparadzwa nemoto kwehuswa mudunhu reColorado muAmerica munguva yechando hachisi chinhu chinotarisirwa munguva iyi, asi nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze zvinonzi zvinogona kutanga kuitika kakawanda. Moto unonzi wakapararira zvinotyisa ukaparadzawo dzimba dzinodarika churu chimwe chete nezvimwe zvivakwa. Zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa mashoko esangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ekuti rakanyoresa vanhu zviuru zviviri chete kana kuti 2000 muna 2021 kuti vavote. Nyaya iyi yakakonzera mutauro wakanyanya munyika sezvo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya. Mukuzeya nyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano reproject Vote 263 riri kurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota muzvare Fallon Dunga.
Isu takagara pasi seboka revechidiki mugore ra2021 tikaona kuti vechidiki vakawanda munyika yeZimbabwe havana kunyoresa kuvhota, vamwe ndo vakanyoresa kuvhota kwacho asi havavhoti. Ndipo patakabva taita hurongwa hwekufamba kumaprovinsi ese munyika tichidzidzisa vechidiki hukoshwa hwekunyoresa zvese nekunovhota kana nguva yesarudzo yasvika. Hatina kugumira ipapo chete. Takaita hurongwa hwekuti tinge tichitakura vechidiki kuenda navo kunonyoresa kuvhota kumacenters avo akasiyana-siyana munzvimbo dzavo dzavanogara.
Kusvika pari zvino makwanisa kunyoresa vanhu vangani?
Kusvika pari zvino takanyoresa vanhu vanosvika 9635 munyika yose. Guta reBulawayo ririro rine vanhu vakawanda vatakanyoresa kuvhota kupfuura dzimwe nzvimbo dzese.
Sikazeki iri kuti gore rese kwakanyoresa vanhu zviuru zviviri chete.
Zvakataurwa nezeki zvinhu zvakati kachikamadza zvikuru zvekuti vashomanana ndivo vakanyoresa kuvhota mugore ra2021. Isu seboka reproject Vote 263 takanyoresa vanhu vakati wandei kupfuura avo vari kutaurwa nezeki. Vazhinji vacho vatakanyoresa mazita avo haasati avamo muvhota siro. Saka tokumbira boka rezeki rinyatsoita basa ravo nemazvo kuti avo vatakanyoresa vai vanokwanisa kuona mazita avo kuti zveshuwa vakanyoresa kuvhota, uye votipawo nhamba chaiyo chaiyo yevanhu vakanyoresa kuvhota munyika yose.
Ndapi matambudziko amanga muchisanganawo nawo?
Tanga tiri kusangana nezvimhenga mupinyi zvakati wandei mukufamba manga tichiita tichitakura vechidiki kunovanyoresa kuvhota zvese nekuvadzidzisa kuvhota. Vamwe vangu vandinoshanda navo vakanosungwa muguta reGweru muna November apo pavainge vakatakura vanhu vavainonyoresa kuvhota. Chechipiri ndechekusashanda zvakanaka kwemishina yezeki. Izvo zvinenge zvichitidzosera basa redu mumashure nekuti tinenge tatakura vanhu vakawanda ponyoreswa vashoma-shoma nekuda kwekusashanda zvakanaka kwemishina dzavo. Chechitatu ndechekushayikwa kwemagetsi mumacenters kubhinga zvimwe zvezvinhu zvaitidzosera mumashure zvekare. Chechina ndechekutoshaya zvikwanisiro zvacho zvekuti tikwanise kutakura vechidiki kuenda navo kuvandovanyoresa kuvhota togona kutovaunganidza asi poshayikwa chekuvatakuresa.
Basa rezeki nderekuona kuti vanhu vanyoresa kuvhota nekuvadzidzisa. Mukati iri kugona kuita basa here nemazvo?
Sekuona kwedu zeki haisikunatsoita basa rayo nemazvo. Maringe nekudzidzisa vanhu zvakakoshera kunyoresa kuvhota zvese nekuvhota. Izvi zvinotsinirwa nemashoko akabudiswa nasachigaro wekomishina yezeki vachitaura nevatori venhau mumwedzi mitatu yapfuura. Ivo vachiti sekomishina havana mari kana zvikwanisiro zvekuti vange vachiita yatinoti pachirungu voter education, zvinova zvakaita kuti ruzhinji rweZimbabwe vange vasina ruzivo rwakati kuti maererano nenyaya dzekunyoresa kuvhota uye nekuti saridzo dzacho dzinoitwa rini. Vazhinji havatozive kuti nzvimbo dzacho dzekunyoresa kuvhota dzinowanikwa kupi, uye ndezipi zvinodiwa kuti unge uchikwanisa kunonyoresa kuvota.
Saka muri kuitawo sei sechidiki?
Isu sevechidiki vakati changamukai takawanikwa tichipinda muvanhu kunyanyanyanya kune vechidiki tichivadzidzisa zvakakoshera kunyoresa kuvota uye nekunovhota kwacho munguva dzesarudzo. Takashandisa nzira dzakawanda semadande mudande, masports tournament, kuparidza shoko here zvekunyoresa kuvota.
Zvii zvamuri kuda kuita mugore rino ra 2022?
Seproject 263 ticharamba tichimira-mira semweye tsvina kuramba tichinyoresa vechidiki kunovhota zvese nekuvadzidziswa ukoshwa hwekuvhota nekuti kuvhota inzira inounza mamiriro anenge akaita zvinhu munyika mumakore mashanu anenge achitevera. Uyezve vechidiki ndivo vatakaona kuti mupopulation yeZimbabwe ndivo vakati wandei kuti 67% of the population.
Munyori mukuru wesangano reproject vote 263 rinokurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota muzvare Fallon Dunga vachitaura vari parunare muHarare.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi vatereri, muri kutipa pfungwa dzenyu pamusoro penyaradzo nenyaya yekurova guva. Ngatipindei muchirongwa chedu. Makadiniko, ndiri kutaura nani?
Zita rangu ndinonzi Munyaradzi Kadzura.
Mune mashoko api panyaya iyi? Tiudzewo pfungwa dzenyu.
Ndinoda kupindurawo nyaya yekuti nyaradzo iyi yakakosha here kuti iitwe muchikristo. Inini kupindura kwangu ndekwekuti mukati meshoko hapana bapa nemavhesi anotsigira nyaya yekuitwa kwenyaradzo. Uyezve chinangwa chacho chekuti inenge ichiitirwei hapana mavhesi ba anotaurwa nezvayo. Saka mukaona zvizhinji zvinenge zvoitwa panyaradzo pacho, panenge potoitwa nyaya dzine chekuita nekurova kwemakuwa, vanhu vachiita sekuti mufi aende kune imwe nyika yekuti unokwanisa kudzoka zvechizobatsire mhuri. Zvisiri zvinhu ba zvinotsigirwa nebhaibheri, zvinhu zvinotorambwa neshoko raMwari izvozvo. Saka ndioni setsika yakakosha ba yekuti irambe ichiitwa muchikristo chedu. Saka kuita kwakadaro kutokanganisa kana kuti kune kuri kutomhura Mwari. Saka itsika inofanira kutoregwa nemakristo mazhinji kana vachide kuti vaite zvaMwari.
Asizve Maria Magdalena nevamwe vose vakaenda kuguva raJesu ramangwana ekufa kwake. Munoti
tsika iyi yekuende kumakuwa iyi uyezve panenge pafa mufi, maenderwo akaitwa kumakuwa nana Sarome naMary Magdalene yakanga iri nyaya yekozo dzemakuma mweri mutumbi waJesu, sezvo kanga vatadza Friday nekuti sabata rakanga raakude kukwana. Saka vakanga vasingachakwanisi kuzviita ba izvozvo zvavainge vachifanira kuita Friday. Saka zvakanga zviri right kuti vakanga vachikwanisa kumirira kupera kwesabata kuti vakwanise kunge vachizozodze mutumbi waJesu. Saka yakanga iri nyaya yekozo dzemafuta early morning Sunday pawakamuka paya. Saka sabata sechinhu chetiri kuona kuti umwe mutemo negumi wakakosha. Zvakanga zviri wise kuti varegedze kumhura sabata iroro vechikwanisa kuzozviita uri musi weSunday. Saka haisi dzika yekuti tinoramba tichiita ba sekuti yakanga yakaitwa nana Mary Magdalena na Sarome.
Izvo zvinowikwa, asi pana amai vane maonero avo panyaya iyi. Taura yenyu amai.
Nyaradzo irimo mubhaibheri but zvichibva nemaitiro atinoita isipepa zvakasiyana. Tikaperenga pana Jobho 2 verse 11 inotiyo shamwari dzaJobho dzinomushanyira nekuti akanga kuzvane dambudziko. Dzakamushanyira dzichizo mudemba nekumunyaradza dzaiti vanazofari munamati vaya vakaenda kunyaradza Jobho mushure kunge kugwa nemadambudziko. Saka nomunyaradza nokumuchema nokunyaradza. Saka shoko raMwari panoita zvokuti saka nomunyaradza nokumuchema uchiminzi iyo nyaradzo iyo. Musiano ulipapa ndo kuti isisu nyaradzo ya tozo ita. Yokuzotika na hama yangu ya shaika. Kati ya afa. Kwa pera gori tutia kutanyaradzo. Iyo nyaradzo mbebe ya hibu. Ako nyaradzo ya kadero. Nyaradzo inoitiwa. Tikangozi nasima ya mewa wangu wa shaika. Kana baba wangu wa shaika ni wanangu wa shaika. Bandinopina na wocheshi kana hama zangu zepejo. Nikangozi bandinopina na wocheshi ni kuti. Kana ipatikuto wa nyeye bebe. Kana hama zangu zepejo. Kwa bandinopina na wocheshi. Panguwa ndi ndi chema chidibika na kusaki kwa kinumana. Ndopa na uya wangu wa wangu wendi uza kuti. Bwonsu basindi nyaraza basindi chema kuti. No, saitika kwa uri. Bebe shukura mwa ilutu sakati. Sasa masaidi ni tayari kufuwa gara kuriko, sinaelewe kuzikufa, sisi ipa pia wanyo kushinda nyarado. Asia nyarado isimombebe, sio sisi anisinga sivi bundi yokuji. Iya tina sote after gore, papera gore tu tibuta nyarado, tunenda pa guwa jita sisi iyo asia nyarado. Ninge tufida kufanya nida, nyarado shukura mwari, tuda kutolea kuchitwaano, just ni tuwa sokupira sokuta after papera gore tu tibuta mapira ne iyo asia nyarado but.
Vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo yezvechitendero, tumirai maaudio enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ini ndini Tanonoka Wande. Dichiti muve nesondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimboenda kune vateereri vedu veStudio 7 kuti tinzwe nezveshuviro dzavo mugore rino ra2022.
Makadini, ini ndo itwa seti pasi mpindu ndo gara kuchitungwiza. Na kushuvira ugora rakanaka ra 2022 kukene hanzvedzi yangu Simba. Na mama vangu vari ku South Africa na mai guru vari ku St. Mary's andakasiyana bamukuru. Vave negore rakanaka.
Ini ndo itwa Shane Collins kwangwava. Ndino shuvira gore dzva kumhuri yangu kuvana vangu. Vabereki vangu Miss na Miss Tigwangwava. Ne ma members ese ma directors ya Nyaminyami Soccer Academy Trust. Ndino shuvira vagari vemamola ni Munyaminyami. Gore dzva rakanaka. Ndino tenda chose nditi muve negore dzva. Kunyanya vashandi ve Studio 7. Ndino kushuvira igore dzva rakanaka. Nevamwe vanondiziva ndinoti muve negore dzva rakanaka. Zvese zvamuchabata zvibudirire.
Makorokoto makorokoto makuru egore dzva. Mazvita henyu. Ini starango ndinoitwa Tiriwashe Madondo Gutu. Ndinotira kuti makorokoto makuru to my fellow friends. Kwamuri Dr. Godfrey Kanyenze, Deprosi Muchena, na Tinashe Nyamunda, and my fellow friends Dr. Prosper Chitambara, na Joy Mabenge, and Dr. Peserwanya. Nemimose VOA team kusanganisira imi mukoma Jonga Kandimiri, Blessing Zulu, na Thomas Ripasi, na Nunurai Jena, kwa wari kumashuna lendewesi kuchinoyuku. Ndinoda kuti makorokoto makorokoto mose egoreja. Ya, ndishitari rangu 2021. Ndinoda kuti gorera 2021, aiva masanganiswa, aiva madirati vange. Mukanyaniswa sazare nimbe kwa gotu. Nokuda kuti takanga tino kufara nokuchema. Ndoranga rawongu takachema, pataka siwa ni shamwaredu. Uye zvekare munhu watinoshanda naye Sandra Nyaira ndoranga rongwa kwauri musi wa 13 July 2021 na Peter Banga zvekare akatisiya ku around 12 November 2021 na mukoma vedu Dewa Mavhinga vatakaradzika musuno uri musi wesvondo musi wa 19 December chatarisana neChristmas. Saka takanga tine kusuwa zvikuru mugoreri. My professor zvekare vakandisiya Professor Mpepreki. Saka munoona kuti dzaiva nhamo pagorerori. Asi zvisinei, munomuna 2022 madzikoma angu ndinoda kuti Mwari vatichatirwira. Uye zvekare ndinotarira kuti gorero ra 2022 tichapukuta mbovha dzomufaro. Thank you dear friends and my fellow global compatriots.
Aiwa, tinotenda zvikuru kune avo vakwanisa kutovera mashoko muchirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. vanhu gumi nevatatu vofa necovid-19 mukutanga kwegore ra2022. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.